watanga DC wongorora akabva kuChina mai ane makore 27 uyemuno muZimbabwe akabva kuChina anoshanda kunzvimbo kuone city kondo kwatinoti epicent yekorona asi akabva early January akaenda kune imwe inonzi Gwanju haana kuzombobvira adzokera ikoko akauya kuno nezuro nendege yeJapan Airlines asi anga apfuurawo nekuaddis Zambia
makazozvibata sei
tangati akaudzwa zvedu sevhalenci yedu iri kunyanyatarisa vanobva nzvimbo iri kunzvimbo epicent tinenge tichida kuziva kuti pane here ari kubvaku ari kuya muno muZimbabwe nekuti generally tinenge tiri kuti let's minimize travel pakati pezimbabwe nechina right now
pari zvino vakadina naya
vari right vakauya nezuro sepatavapa mbeta vatora kuya petandaunzira yekuti havasi kuita zvakanaka bati patakana vatora temperature yavo yange yakanaka nekuti chirwere kana uinazvo inofanira kunge uine fiva patakasvika pakaenda ambulance yedu ichinovatora nachiremba nemanesa vaona kuti temperature yavange yakanaka asi hatina kuda kutora machansa vatavatakura kuenda navo kuekinzi kwatinoisolata inova ndiyo the designated isolation facility kwatinenge tiri kuesizi temperature yavo yange iri zvakare yakanaka vanga vasina masymptom ekukosora kana kutadziwa kana kuti tingati vane maissues anotaridza kuti kune korona
pari zvino mune chokwadi chakadini
chakaitawo matesa kana test results hangu dzaabuda but matest results hatinawo iye zvimwe izvo andazowana usiku hunhu ndeyekuti vari negative
kuvabudisa kwamunoita muchipatara munenge muchivaongorora here kana kuti vangosunuka kuita zvavanoda
zvinoitika ndezvekuti pane vanenge vafamba navo vaya tinofanira kuvateera vese tinofanira kuvateerera for the incubation period ye21 days kare taiti 14 uye zvino takuvateerera for 21 days kuti vanga vari kuchina yodha vakarwara takambokwadzita kana kutii but for 21 days tinofanira kunge tichiuya kumba kwako tichitarisa temperature nekuti munhu anenge aine chirwere ichi fever is one of the most common symptoms shortness of breath nekunge itiwo zvinhu zvekuti runny nose kovhu nezvinhu zvekuvanza kuti une flu saka tinofanira kuuya kumba kwako musi wega wega for 21 days tichitarisa kuti yaane ichi here yaane ichi here yaane ichi kana usina 21 days izvozvo tinobva takudischarge kana ukangoita pakati pe21 days any of those cough shortness of breath fever zvinobva takuti yaasuspect.